chekutanga ndechekuti hatisi muno vazhinji vedu nekuda hatisi muno by choice asi tiri muno nekuda kwamaresenzi akasiyana atakabvira kuZimbabwe vamwe vakatiza kushaya mabasa vamwe vakatiza kumbunyukiza nehurumende yeZimbabwe vamwe vakatiza kuurayiwa vamwe vakatizawo kuona kuti upfumi hwenyika hausi kufamba zvakanaka so munhu wese ari muno haasi muno nekuda asi vakatiza madambudziko ako.
Saka sei mafunga kuti muratidzire pamusangano mukuru wakadai weUnited Nations?
Isu tinoona kuti ndo mukana wekuti zvatisiri kumba paground asi tawanawo mukana wekuti tifesane naye timuudze pane zvichemo zvedu kuti aiwaka iwo dewamira kumunyikidza kodzero dzavanhu iwo dewamira kuita uori dewagona kuita zvakadai nezvakadai zvinoendesa nyika kumberi ndo chikuru chati kufambira aiwa hatifambira bopoto aiwa asi tiri kufambira kundoratidzira zvinyunyuto zvedu zvatinazvo maringe nematungamirirwe aiita nyika.
Asika vamunangagwa vari kutivo vakwanisa kuvandudza zvinhu zvakawanda mimwe mitemo yakaita sana aipa nanaposa vachitiwo zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zviri mugwara.
Kazhinji vamunangagwa vanokwanisa propaganda yavanoda kunyepera vekune dzimwe dzinyika kuti uda zvinhu zvakaita zvakanaka munyika saka isu ndiwo mukana uno wekuti aiwa tijekeserane pachena vedzimwe nyika vese varipo kuti aiwa musanyepirwa nemurume uyu zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha that's why tiri muno zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzekodzero dzevanhu that's why tiri muno zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzeuori that's why tiri muno ndo chinangwa chikuru chatiri kufambira kundodemonstrata kuNew York musi wa23 na24 September gore rinoiri.